Amen.
Amen.
We just want to thank the Lord for each and every one of us if managed to come tonight.
Hallelujah.
Amen.
We
want also to recognize Brother Jonathan Mwembe, who is in our midst tonight.
He is
sitting at the back.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Galatians chapter 4.
Galatia, soko 4.
The Bible say,
Bible note.
From verse
1.
Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all.
Zvino ndinoti mudyiwe nhaka, kana achiri mwana, haatongosiyani nomuranda, kunyangwe ari ishe wazvose.
But is under tutors and governors until the time appointed of the father.
Asi uri pasi pavatariri navachengeti kusvikira panguva yakatarwa nababa.
Even so, we when we were children were in bondage under the element of the world.
Saizvozvo nesuwo tichiri vana takanga takasungwa pasi pezvokuvamba zvenyika.
But when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of woman, made under the law.
Zvino nguva yakati yazara kwazvo, Mwari wakatuma mwanakomana wake, akaberekwa nomukadzi, wakaberekwa pasi pomurayiro.
To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.
Kuti adzikinure vari pasi pomurayiro kuti tipiwe humwana hwedu.
And because you are sons, God hath sent forth the spirit of his son into your hearts, crying, Abba Father.
Zvino zvamuri vanakomana, Mwari wakatuma mweya womwanakomana wake mumwoyo medu unodana uchiti Abba Baba.
Wherefore thou art no more a servant but a son, and if a son then an heir of God through Christ.
Saka iwe hauchiri muranda asi mwanakomana, kana wava mwanakomana wava mudyi wenhaka naMwari.
How be then when you were not God, yea did save unto them which by nature are no gods.
Asi nenguva iyo zvamakanga musingazivi Mwari maiva varanda vava Mwari vasati vari vezvokwadi.
But now after that you have known God, or rather are known of God, how then you again to the work of the beggar of the element whereunto you desire again to be in bondage.
Asi zvino zvamunoziva Mwari zvikuru, zvamunozikanwa naMwari, modzokera zvese iko kune zvokuvamba zvisine simba zvourombo muchida zvekutanga kuva varanda vazvo.
Amen. Tigare pasi.
Maybe seated.
We are not going to take much of your time tonight.
Amen.
Amen. But we just want to run through some scriptures and quotations, then we'll go home.
Amen.
Amen. But we just want to thank the Lord for bringing us into His house tonight. That we can have fellowship with Him. Hallelujah.
Amen.
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 So we just want to thank the Lord for we have managed to read from chapter 4 of Galatians.
Tutenda marine kuti kwanisisa kuverenga muchitsauko chechina cheva Galatia.
Amen.
Amen.
Petiri kuona the situation of a family.
Where we are seeing chinano kana chimiro chemhuri.
Amen.
Amen.
Kuti pane mhuri iripo.
That there is a family there.
But pane mwana komana anofana kuwana naka ya baba.
And there is also a son that must inherit the wealth of his father.
Amen.
Amen.
But shukura mari rinoti iro mwana uyu haana kumbosiyana nemuranda ari mukati memhuri iyoyo zvakare.
But the word here is saying he differeth not from a servant that is in that homestead.
Amen.
Amen.
Havana kusiyana nokuda kuti ana kodzero yekuti inge achisvika pano tora nhaka yababa.
They are just the same because the son has not yet attained the stage of inheriting his father's wealth.
Amen.
Amen.
But shoko ramano dzidza kuti ro like the prophet said,
the word teaches says notaura nemuprofita
kuti panguva dzakare the father will go around and look for the best tutor.
That in the old times, baba vainotsvaka mudzidzisi akakwana.
Amen.
Amen.
You go around and look for the best tutor.
Vaienda vonotsvaka mudzidzisi chaiye akarurama.
Amen.
Amen.
Just to teach his son.
Kungodzidzisa mwanakomana wavo.
Amen.
Amen.
So the father will look for the best teacher among all the teachers.
Baba vainotsvaka murairidzi chaiye anopfuurira vose pakati pevarairidzi.
Amen.
Amen.
So when this father given the job to teach the son,
zvino mudzidzisi kana achinga apiwa basa rekudzidzisa mwanakomana,
is not teaching about himself.
Haasi kudzidzisa zvake iye.
He is teaching about the father.
Ari kudzidzisa mwana zvababa vake.
Hallelujah.
Amen.
So the father will lay down everything which he wants this tutor to teach his son.
Baba vanoisa pachena syllabus yavari kuda kuti mudzidzisi uyu adzidzise mwanakomana wavo.
Amen.
Amen.
So the tutor is there just to do what the father laid down.
Saka mudzidzisi chake kungotora zvakataurwa nababa obva adzidzisa kumwana.
Amen. Because the father is busy with other work.
Nokuti baba vanenge vakabatikana nemamwe mabasa.
Amen. But the Bible says the son is just as good as a servant.
As Bible pano riri kuti mwanakomana uyu akangofanana nemuranda.
Amen.
Amen.
But he can be different from the servant.
Asi ane kukwanisa kwekuzosiyana nemuranda.
Amen.
Amen.
That is if he takes everything the tutor teaches him.
Ndokunge atora zvese zvari kurairidzwa nemudzidzisi.
Hallelujah. Amen. So we want to talk about the tutor tonight.
Saka toda kutaura pamusoro pe mudzidzisi madekwana ano.
The tutor.
Mudzidzisi.
Hallelujah.
Amen.
So the tutor is just there to do what the father has laid down.
Mudzidzisi aripo kungoita zvakatarwa nababa.
Amen. He might be a very good, he might have good morals more than the father.
Anogona kunge aine hake hunhu huri nani kupfuura baba.
But because he's a tutor,
asi nekuda kwokuti mudzidzisi bedzi,
he must do what the father has laid before him.
Anofanira kungodzidzisa chete zvakatarwa nababa pamberi pake.
Because this boy must grow up to what the father is like.
Nokuti mukomana uyu anofanira kuti akure mune zviri kudikanwa nababa vake.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The tutor.
Mudzidzisi.
Amen. So we just believe the Lord will help us tonight.
Tinotenda kuti Mwari vachatibatsira madekwana ano.
Amen.
Amen.
I just want to go with you to Ephesians chapter 5.
Ndakuenda nemi kuna vaEfeso chitsauko chechishanu.
I was telling my brother that I will preach less than the time he preached.
Ndanga chitaura hama yangu kuti ndichaparidza maminutes mashoma kupfuurira avakaparidza.
Amen.
Amen.
Ephesians chapter 5. The Bible says from verse
21.
Submit yourself one to another in the fear of God.
Wives,
submit yourselves unto your own husbands.
Imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu chaivo.
Is unto the Lord.
Says wamunoita kunashi.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body.
Nokuti murume musoro womukadzi saKristuwo musoro wekereke iye amene ndiye muponesi womuviri.
Amen.
Amen.
So we are seeing the natural side and the spiritual side.
Tiri kuona rutivi rwepanyama nerutivi rwepamweya.
That wives, they are there to submit themselves to their husbands.
Kuti madzimai anofanira kuzviisa pasi pevarume vavo.
But we are seeing this other side of the spiritual side.
Tobva taonawo rutivi rwepamweya zvekare.
That the church is also supposed to submit itself before the Lord.
Kutiwo kereke inofanira kuzviisa pasi pashe.
Hallelujah.
Amen.
Therefore, as the church is subject unto Christ, is so let the wives be to their own husbands in everything.
Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo.
Amen.
Amen.
Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it.
Imi varume idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke akazvipa nokuda kwayo.
Amen.
Amen.
So men should love their wives.
Saka varume vanofanira kuda madzimai avo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
It's also Christ loved the church.
Sa Kristu akada kereke.
Amen.
Amen.
That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word.
Kuti aite tsvene achiinatsa nokuishambidza kwemvura nokushambidza kwemvura pashoko.
Amen.
Amen.
That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word.
Kuti aite tsvene achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko.
So this is the concern the Lord has to his church.
Ndo kubatikana kwakaita Ishe nekereke yavo.
Hallelujah.
Amen.
He has that concern about his church.
Vari kunyatsofungisisa pamusoro pekereke yavo.
And he is washing his church by the waters of the word.
Uye vari kushambidza kereke yavo nemvura dzeshoko.
Amen. So the word of God is there to wash the church.
So koramwari riripo kuti rigeze kereke.
Amen.
Amen.
The word of God is there to wash individual.
So koramwari riripo kuti rigeze dunga munhu.
Hallelujah. Amen. that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish.
Kuti azviisire pamberi pake kereke inobwinya isine gwapa kana nokuunyana kana chinhu chakadai asi ive tsvene isine mhosva.
Amen.
Amen.
And I said the tutor is there to teach what the father has laid before him.
Uye ndati mudzidzisi angoripo bedzi kudzidzisa izvo zvaaisirwa pamberi pake nababa.
Hallelujah.
Amen.
Because there's going to be a day he's going to stand before the Father.
Nokuti richazovapo zuva raachamira pamberi pababa.
And give the progress of the child.
Obva apa kubudirira kuri kuita mwanawo.
Amen. There's a day he's going to stand before the Father.
Pane zuva raachamira pamberi pababa.
Amen.
Amen.
And say the child was behaving well or not.
Obva atsanangura kana mwana anga achiita zvakanaka kana kwete.
Amen. So, brother, sister,
saka hama hanzvadzi,
in our case,
munyaya yedu isusu,
amen, we also have the tutor,
tinayewo mudzidzisi,
amen,
amen,
who is the Holy Spirit in our day,
ndiye mweya mutsvene muzuva redu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So verse 22, verse 27 say,
verse 27 yoti.
Sorry, I'll be going back and forth.
Diregirene ndichange ndichimbotsokera kumashure ndichidzoka zvakare kumberi.
Amen.
Amen.
That he might present it to himself a glorious church.
Kuti azviisire pamberi pake kereke inobwinya. Isine gwapa kana kunyana.
Or such thing, but that it should be holy and without blemish.
Kana chinhu chakadai asi ive tsvene isine mhosva.
Hallelujah.
Amen.
He is the tutor.
Ndiye mudzidzisi.
Hallelujah. And he is the one who is going to present that church to himself.
Ndiye iye achazvipa kwaari kereke iyoyo.
Amen. He is the one who is teaching the church.
Ndiye ari kudzidzisa kereke.
And he is the one who is going to present the church to himself.
Uye ndiye achazvipa kereke iyoyo kwaari.
So there's no bishop, there's no pastor, there's no one here.
Saka hapana bishopi, hapana mufudzi, hapana mumwe munhu pano.
Who can present this church to the Father?
Anogona kupa kereke iyi kuna baba.
But God himself, the tutor.
Asi Mwari pachake mudzidzisi.
Who the Holy Spirit.
Anova mweya mutsvene.
The prophet said from the church ages.
Profita oti kubva mubhuku remazera manomwe makereke.
He said the Holy Spirit is the inside teacher.
Anoti mweya mutsvene ndiye mudzidzisi wemukati.
Hallelujah.
Amen.
Wherever we go, whatever we do, whatever we think of.
Kwese kwatinoenda kana chatingaite kana chatingafunga.
Amen.
Amen.
We must feel the push or the touch inside us.
Tinofanira kunzwa kusundwa kana kuti kubata. Mukati medu.
Then we know this is the will of the Lord.
Toba taziva kuti zvedi uku ndo kuda kwa Mwari.
Amen. Remember Elijah one time.
Rangarira Eliya pane imwe nguva.
Amen. It thundered.
Pakava nekutinhira.
Amen.
Amen.
And there was lightning.
Pakava nemheni.
Amen. But out of all those things,
asi kubva pane zvinhu zvose zvakaitika izvi,
he didn't see the Lord.
Ana kuona ishe imomo.
Hallelujah.
Amen.
But there was a still small voice.
Asipakava nenzwi diki diki rinotaura zvinyoro nyoro.
Hallelujah. Then he said the Lord is said something to him.
Ipapo ndopa akati ishe vataura chimwe chinhu kwandiri.
Amen.
Amen.
The Holy Spirit, the inside teacher.
Mweya mutsvene mudzidzisi wemukati.
Our tutor in this day.
Mudzidzisi wedu muzuva rino.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
So he's working upon the church today.
Saka ari kushanda pakereke nhasi uno.
Night and day.
Siku nesikati.
Hallelujah.
Amen.
Trimming everything from the church.
Achidambura zvose zvisingadikanwe pakereke.
Hallelujah.
Amen.
So that when he stands before the Father,
kuitira kuti panozomira pamberi pababa.
You be not ashamed of his work.
Azonyari nebasa ranenge aburitsa ipapo.
Hallelujah.
Amen.
Because he's not talking of anything else.
Nokuti asikutaura pamusoro pechimwe chinhu.
But he's talking about what the Father has laid before him.
Asi zvinenge zvakutaura pamusoro pababa peizvo zvakaiswa pamberi pake nababa.
Amen.
Amen.
The Bible said,
Bible wrote,
be faithful.
Ivai makatendeka.
As your Father is faithful.
Sababa venyu vakatendeka.
Amen. And he says again,
oti zvakare,
when the Holy Spirit comes down,
kana mweya mutsvene uchinge waburuka,
amen, it will teach the truth.
Uchakudzidzisa izvokwadi yose.
Hallelujah.
Amen.
So this tutor, the Holy Spirit in our day,
saka mudzidzisi uyu mweya mutsvene muzuva redu,
is teaching nothing less but the truth.
Ari kudzidzisa chimwe chinhu, haasi kudzidzisa chimwe chinhu chisiri chokwadi.
Amen. Because he knows there's a day he's supposed to stand and present the church.
Nokuti anoziva kuti pane zuva raachamira achipa kereke.
Hallelujah. And you know one day, my brother, my sister,
noziva rimwe zuva hama hanzvadzi,
there's a day,
pane zuva,
the Holy Spirit is going to present my life before him.
Mweya mutsvene paachazivisa upenyu hwangu pamberi pake.
Amen.
Amen.
I can hide it before you.
Ndinogona kukuvanzira upenyu hwangu.
But I cannot hide it before him.
Asi hazvigone kuti ndihuvanze pamberi pake.
Hallelujah.
Amen.
So there's a day like we like it or don't want. But there's a day the Lord is going to present our lives.
Pane zuva kunyange tichida kana tisingade, asi mweya mutsvene achatozivisa upenyu hwedu pachena.
Amen. There's gonna be a day like that.
Pachava nezuva rakadaro iro.
Amen.
Amen.
Because we have the tutor in our day.
Nokuti tine mudzidzisi muzuva redu.
Hallelujah.
Yes, sir.
So ought men to love their wives as their own bodies. He that loves, loveth his wife, loveth himself. Verse 28.
Saizvozvo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semuviri wavo. Unoda mukadzi wake unozvida. Verse 28.
For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it even as the Lord the church.
Nokuti hakuno munhu wakatongovenga nyama yake, asi unoipa zvokudya nokuichengeta Kristu sezvaanoitira kereke.
We are seeing what the Lord is showing us here.
Tiri kuona zvatiri kuratidzwa nashe pano.
From the natural to the spiritual side.
Kubva pane zvepanyama tichienda pane zvepamweya.
Amen.
Amen.
Like you have come this evening on our best or in our best.
No, sir, kuuya kwataita madekwana ano takanyatsozvishambidza.
Amen.
Amen.
The Lord is also doing the same.
Ishe vari kuitawo zvimwe chete.
Amen. Because he wants to present a church before him.
Nokuti varoda kuratidza kereke pamberi pavo.
Hallelujah.
Yes, sir.
So he's working upon the church.
Saka vari kushanda pakereke.
Hallelujah.
Amen.
That this church must not have any spot on any wrinkle, any blemish upon it.
Kuti kereke iyi haifanira kunge iine gwapa kana kunyana kana chingapomerwa pairi.
Hallelujah.
Amen.
For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
Nokuti isu tiri mitezo yomuviri wake.
For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and the two shall be one flesh.
Naizvozvo nechikonzero ichi munhu uchasiya baba vake namai vake anamatire kumukadzi wake.
Navo
vaviri vachava nyama imwe.
A man shall leave his father and mother.
Murume achasiya baba wake na mai wake.
Amen.
Amen.
And shall join unto his wife.
Ogobatanidzwa nemudzimai wake.
And the two shall be one flesh.
Vaviri vogova nyama imwe chete.
Amen.
Amen.
Christ left the throne of God.
Kristu akatosiya chigaro chamwari chokutonga.
Amen.
Amen.
And he came down for your cause.
Akato dzika pasi nekuda kwako iwe.
Amen. Like a man leave his father and mother for the sake of the wife.
Semurume anosiya baba vake na mai vake achiitira mudzimai wake.
Amen. Not a boy.
Kwete mukomana.
Amen.
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 Murume
abazera.
A man that's of age.
Amen. Anosiya baba vake na mai vake for the reason of the wife.
He will leave his father and his mother nekuda kwemudzimai wake.
Amen. So also Christ left the throne of God.
Ndo zvakaitwa na Kristo akasiya chigaro chekutonga chaMwari.
Amen.
Amen.
Kuti auye kuzosvibatanidza pamwe chete nekereke.
To come and join himself together with the church.
Amen. The Bible says,
Bible rinot,
in my Father's kingdom,
mumambo wa baba vangu,
there are so many mansions.
Mune dzimba dzekugara dzakawanda.
Amen.
Amen.
Ndichauya ndokutora endenda nemi.
I will come and take you and go with you.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Is Christ coming down?
Ndi Kristu ari kuburuka.
To come and take us to where he has prepared a place for us.
Kuenda nesu kune nzvimbo yakatigadzirira pekugara.
Hallelujah.
Amen.
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 So it's not vice versa.
Saka akusi kuti zvinopesana zvacho.
Amen. Like I was saying one time.
Sezvo ndaitaura pane imwe nguva.
Kuti it's not a girl or a woman who say who go to a man to propose a man.
Kuti haasi musikana kana kuti mukadzi anoenda kumurume oti ndakudaiwo.
It's not like that.
Handi zvoba.
Amen. Imagine how many answers like we have read from Galatians.
Imbofungidzira brother sister kubva pataverenga apa muvagaratia.
Tanga tiri vanhu vanga vakasungwa netsika nezvinhu zvakasiyana siyana.
We were a people that was bound with tradition and a lot of things.
But Mwari vakatouya despite we in those things.
God had to come down zvisinei nekuda kwezvinhu zvose izvi.
Amen.
Amen.
Vakatouya vaiziva kuti no mukati maupenyu hwako manga mune mbeu yaikwanisa kugamushira shoko ravo.
He came because he was so sure that you had that seed in you that could receive the word.
Amen. And he started to work on you.
Ndokutanga kushanda newe.
He still working on me.
Vachiri kushanda pandiri.
Make me what I ought to be.
Kundiita zvandinofanira kuva.
You know the song.
Munoziva rwiyo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The work of the tutor.
Basa remudzidzisi.
Amen. Anozova kuti one day is going to stand before the Father.
He knows kuti rimwe zuva achamira pamberi pababa.
Hallelujah.
Amen.
And say, I've done my best.
Oti ndaita zvose zvamakandirayira.
Amen.
Amen.
But you'll be saying the truth.
Asika anenge achitaura chokwadi.
When he's now giving the report about your life.
Paninga akupatsana nguro yeupenyu hwako.
Amen.
Amen.
This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church.
Chakavanzika ichi chikuru asi ndinotaura zvaKristu nekereke.
Amen.
Amen.
Though he took it from the natural side,
kunyangwe akazvitora kubva kurutirwe panyama,
but he wanted to show us the mystery about himself and the church.
Asi aida kutiratidza chakavanzika pamusoro pake iye omene nekereke.
Amen.
Amen.
Nevertheless, let every one of you in particular to love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband.
Asi imiwo mumwe nomumwe ngade mukadzi wake sezvaanozvida iye, so mukadzi ngaatye murume wake.
Amen.
Amen.
But we know the church is the wife of Jesus Christ.
Asinoziva kuti kereke ndiye mudzimai waJesu Kristu.
And she must reverence he or her husband, the Lord Jesus Christ.
Uye anofanira kuyeresa murume wake tenzi Jesu Kristu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Because one day he is going to stand before the Lord.
Nokuti rimwe ramazuva achamira pamberi pashe.
Hallelujah.
Amen.
Presenting or giving a progress of your life.
Kuti ape nhoroondo yebudiriro yeupenyu hwako.
Amen. The prophet preached this message. The world again falling apart.
1963-11-27, prophet akaparidza maridzo ei, nyika iri kupamuka zvakare.
Paragraph 123.
Paragraph 123.
Amen.
Amen.
Womanhood is one of the things that hold our nation together.
Udzimai ndo chimwe chichinu chinobatanidza nyika yedu iri pamwe chete.
Amen.
Amen.
He is talking of the natural things.
Ari kutaura pamusoro pezvinhu zvepanyama.
Hallelujah.
Amen.
But we know that his aim is to show us that it has to be also like that on the spiritual side.
Ari kutiratidza zvepanyama asi donzo ravo nderekuti ratidza kuti zvinofanira kuva saizvozvo.
It is the backbone and womanhood, the fine virtue that God gives for a woman to be mother.
Ndiro ndo bvupa remusana udzimai ndo simba rakanaka unhu wakanaka uhu Mwari waakapa kumadzimai kuti ave ana amai.
Amen.
Amen.
That womanhood.
Udzimai.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Womanhood.
Udzimai.
Amen. In the nation, we expect that also.
Munyika, tinotarisirawo zvakadaro izvo.
And you can rate our nation in the same manner.
Tinogona kuyera nyika yedu nenzira imwe chete iyoyo.
Amen.
Amen.
When we are seeing the morals of the women.
Patinenge tichiona kazvibatiro kehunhu hwemadzimai.
Amen. And can also do the same in the church.
Togona kuita zvimwe chete muchurch chaimo.
Hallelujah.
Amen.
But remember, the church is the wife of Jesus Christ.
Asirangarirai kuti kereke ndiye mudzimai watenzi Jesu Kristu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. You can say, no, I'm a brother, I'm the boss of this house.
Unogona kuti ndini brother, ndini makuru ani mumba munhu.
Amen. That is very true.
Icho kwadi brother.
We are the boss of that house.
Ndini mukuru brother.
Amen.
Amen.
But before the Lord,
asi pamberi pamwarika,
we are also a wife to the Lord Jesus Christ.
Imimi na sister pamwe chete muri mudzimai wa Kristu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The Lord is looking or is expecting something from you to reverence him.
Mwari vane zvavari kutarisira kubva pauri kuti iwe uvaeresi.
Hallelujah.
Amen.
Amen. In the same manner your wife does in the natural.
Nenzira imwe chete yazvinoitwa nadzimai venyu kumba.
Hallelujah.
Amen.
You must also do the same unto the Lord.
Mofana kuitawo zvimwe chete kuna Ashe.
Amen.
Amen.
Or else you are just like a servant.
Kana kuti utongoriwo semurandi.
Amen.
Amen.
you remain a child.
Unongoramba uri mwana.
Amen. Hallelujah.
Amen.
But if you become of age,
asika na uchinge wabvazera,
and you have received everything the tutor was laying before you,
wagamuchira zvese zvaunga uchidzidziswa nemudzidzisi,
then you can be raised to a certain level.
Unogona kuchisimudzirwa kuenda pane chimwe chinhano.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Okay, let me leave this quotation.
Tibve pane chinokorwa ichi.
I want to move into pedza my match. There's a brother who's very happy tonight.
Pane hama iri kufara madekwana ano.
The one who was supposed to stand.
Pane hama yanga ichifanira kunge yakamira pano.
Amen.
Amen.
The prophet said from this message at thy word.
Profita anoti mumharidzo iyi pashoko renyu.
Amen.
Amen.
A son was born in Israel.
Mwanakomana paiberekwa muIsrael.
And then after 8 days he was circumcised.
Aidzingiswa pazuva rechisere.
And became an Israelite.
Obva cherechedzwa semuIsrael.
But he was born of the father.
Asika aberekwa na baba.
And then if that child was given a tutor.
Mwana uyu kana achinge apiwa mudzidzisi.
Galatians teaches us.
Galatia vanotidzidzisa.
Then after he was raised up to a certain age.
Kana achinge akudzwa kusvika pane chimwe chinhano.
And he became very faithful to the father's work.
Ova akatendeka pabasa rababa.
And everything.
Nezvose.
He was a very fine boy.
Anga ari mukomana akanaka.
And was eligible to 4 heir.
Uye anga aonekwa kuti akakodzera kuti ave mudyi wenhaka.
Now the father did not know what he would be.
Zvino baba vangu vasingazivi kuti mwana uyu achazokura ova chii.
When he was born.
Paakanga aberekwa.
He might be a gangster.
Anogona kuva vakomana vemuma street.
Might be slothful in the father's business.
Anogona kunganga izove munhu akaregedzeka pabasa rababa.
He could not turn his kingdom and his things.
Haigona kushandura umambo uhu nezvinhu zvababa.
His work over to that boy.
Oh, baba havaigona kupa umambo hwavo nezvinhu zvose kumwana komana.
But when the boy proved to be a right boy,
asi mukomana uyu paizviratidza pachena kuva mukomana akanaka,
and the tutor, which in our case is the Holy Spirit,
uye mudzidzisi munyaya yedu anova mweya mutsvene,
that takes word to the father and gives a report.
Aiendesa mashoko kuna baba opa nhoroondo
of what we do.
Je nhoroondo yezvatiri kuita.
Then if we be found faithful for so long.
Zvino kana taonekwa kunzi takatendeka kwenguva yakareba.
Like the child was.
Sezvaizova mwana.
Then he was taken out in the public square.
Aitorwa oendeswa pachena pavanhu vose.
And a papal robe was put on him.
Opekedzwa hanzu tsvuku.
Amen.
Amen.
And there was a law of adoption.
Paiva nemurawo ipapo wekugadzwa.
And then that boy was adopted by the same father who gave him birth.
mwanakomana uyu ogadzwa panzvimbo yake nababa vamwe chete ivava vakamubereka.
And he was brought into the family.
Obva aunzwa mumhuri.
Amen.
Amen.
But can us not qualify what the tutor was taking through him?
If he had not qualified upon zvese zvaanga achidzidziswa nemudzidzisi,
he remained a son.
Anongoramba ari mwanakomana.
Amen.
Amen.
And then he was not only a son, but he was heir.
Aizongova chete mwanakomana kuna baba asi aizova mudyi wenhaka.
A co-heir with the father of every possession he had.
Mudyi wenhaka pamwe chete na baba pane zvinhu zvose zvaaiva nazvo.
Hallelujah.
Amen.
This is exactly we are also desiring as the church.
Ndo chinhu chimwe chete chatiri kushuvirawo zvakare sekereke.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
Seeing that the tutor, the Holy Spirit,
had
been teaching upon us.
Amen.
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 He must present before the Father.
Hallelujah. Amen.
Amen. A hidden life. Hallelujah. I notice in the Bible, one time speaking just for a few moments now, in the Old Testament, when a son was born into a home,
Mu Testament ekare kana mwanakomana achinga aberekwa mumusha.
He was a son when he was born.
Aiva mwanakomana panoberekwa.
He became a son when he was born into a home.
Akatongova mwanakomana pakaberekwa ipapo mumusha.
And the and the ordinary typical oriental home in those days.
Zvino imbao zvayo ingangove semba dzimwe dzese mumazuva iwayo ekare.
The son was given a place and a tutor.
Mwana komana aipiwa nzvimbo uye nemudzidzisi.
That raised the child.
Aizokudza mwana.
Paul beautifully speaks of it in the New Testament.
Paulo anonyatsozvitsananguza zvakaishonaka muTestamende itsva.
Amen.
Amen.
That how the tutor was to raise the child.
Kuti mudzidzisi uyu aifanira kudzidzisa mwana nenzira ipi?
And we were, the law was a tutor to bring us to Christ.
Zvino murao waiva mudzidzisi kuti unza kuna Kristu.
Amen.
Amen.
But when that child, when he was born, was in type of the church today.
Zvino mwana uyu paiberekwa aiva mufananidzo wekereke yanhasi.
Amen.
Amen.
The born again by the Holy Spirit.
Yakaberekwa patsva nemweya mutsvene.
And I believe that God has been tutoring his church.
Zvino ndinotenda kuti Mwari vanga vari kudzidzisa kereke yavo.
Amen.
Amen.
Bring it up.
Vachiikudza.
Raising it up.
Nekuisimudzira.
To it is time now for something else to happen.
Nokuti yanguva zvino yekuti chimwe chinhu chiitike.
The church ought to be given by its by this time, grown by this time.
Kereke inofanira kunge yakura kusvika panguva ino.
But many of us who ought to be teaching others,
asi vazhinji vedu vanofanira kunge vachidzidzisa vamwe,
are yet desiring the sincere milk of the Bible.
Vachiri kushuira mukaka we Bible.
See, we need someone to teach us.
Maona, tinotoda umwe munhu kuti atidzidzise.
When we should be teachers.
Patiri kufanira kunge tava dzidzisi pachedu.
Hallelujah.
Amen.
And to that, I bow down. I bow my head in shame.
Nekuda kwaizvozvo ndinotsikitsira pasi nekunyara.
Amen.
Amen.
Imagine the Holy Spirit.
Imbofungidzira mweya mutsvene.
Ashamed of your life.
Achinyara neupenyu hwangu.
Ashamed about my life.
Chinyara neupenyu hwangu.
Amen.
Amen.
That I should know more about God than I do.
Ndofana kunge ndichiziva pamusoro paMwari kupfuurira zvandoziva pamusoro pake ikozvo.
Amen.
Amen.
As I said, we can hide your life before your friend.
Sezvanombotaura kuti unogona kuvanza upenyu hwako kubva kushamwari yako.
And you can cheat your mother.
Unogona kutamba madhamburosi kuna amai.
Even to your father.
Kana baba vako chaivo.
But you cannot cheat yourself.
Asi wewe haugone kana nepadiki kuzvinyengedza.
And also before the Lord.
Uye pamberi pashi.
Amen. Hallelujah.
Amen.
And when they tutor the Holy Spirit.
Zvino kana mudzidzisi mweya mutsvene.
When he's now presenting your life before the Father.
Kana akuchiratidza zvino upenyu hwako pamberi pababa.
He should not bow down his head.
Haafanira kutsikitsira pasi.
In shame.
Nekunyara.
He should push his chest out.
Anofanira kumira.
Amen.
Amen.
With his chest out.
Nedundundu rakasimudzwa.
Hallelujah.
Amen.
Proud about your life.
Achinyatsofara neupenyu hwako.
Proud about your character.
Achinyatsofara nehunhu hwako.
Amen.
Amen.
Amen. But the prophet said, I bow down in shame.
As a prophet, ndinot sikitsira nekunyara.
Amen.
Amen.
Maringa atibatsire.
May the Lord help us.
Amen. For sure the day is coming.
Zvemazviro kwazvo zuva riri kuuya.
Amen.
Amen.
For each and every one of us.
Kune mumwe nemumwe wedu.
That the Holy Spirit is going to stand before the Lord.
Zuva iro mweya mutsvene rachamira pamberi paMwari.
Say, brother Makunye, come.
Amama yaka, where?
This is exactly how we have been behaving on this, on the earth.
Wona zvawanga uchiita panyika izvi.
And there's no way I can deny that.
Ipapo handigone kana nepadiki kuramba.
Because all this time the tutor was busy working upon my life.
Nokuti nguva yese mudzidzisi anga ari mubishi rekushanda neupenyu wangu.
Hallelujah.
Amen.
And I was saying, ah, no, this I cannot do. Let me do this way.
What I zvandingambozviita izvi regai ndingoitawo hangu izvi.
Amen.
Amen.
But that day is coming.
Asi zuva iroro richauya.
Amen.
Amen.
For every one of us.
Pane mumwe nemumwe wedu.
Amen.
Yes, sir.
But God help us.
Asi Mwari ngavatibatsire.
What is called today?
Achiri kunzi nhasi.
Amen.
Amen.
That will say, mudange hine.
Kuti toti, Mwari tangaiwo neni.
Hallelujah.
Amen.
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 Now here is one thing that I do believe.
Zvino hepano chimwe chinhu chandinotenda.
That when a child, the Bible speaks back there.
Kuti kana mwana, Bible rinotaura kumashure uko.
That when the child had been raised.
Kuti kana mwana achinga akudzwa.
The tutor kept the father posted on the conduct of the child.
Mudzidzisi aigara achitumira mashoko pamusoro pehunhu hwemwana kuna baba vake.
Now the tutor in this manner has been in the Holy Spirit.
Zvino mudzidzisi munyaya iyi anga ari mweya mutsvene.
To to the Pentecostal and to the church.
Amen. Amen.
And the Holy Ghost that give. And remember, the child, no matter what would ever take place, it was born a child. It will always be a child. Amen.
Amen.
And when a man is born of the Holy Ghost, he became a child of God. For it is actually a second birth. Amen.
Amen.
A regeneration. That creates something in the man that wasn't there in the beginning, with
Chino sika chimwe chinu mumunu chakange chisimo kubva pakutanga.
Hallelujah.
Amen.
Because God is working upon your life.
Nokuti Mwari ari kushanda neupenyu hwako.
God is working upon this church.
Mwari ari kushanda pamusoro pechekereke ino.
Hallelujah.
Amen.
Why is he working upon the church?
Sei vari kushanda nekereke.
Because he wants to present it before the Lord one of these days.
Nokuti vari kuda kuizivisa kuna She rimwe remazuva ano.
And there's no man who can do that.
Hapana munhu anogona kuita izvi.
Except the tutor.
Kunze kwemudzidzisi.
The Holy Spirit.
Mweya mutsvene.
Hallelujah.
Amen.
When every man is born into the household of faith.
Zvino munhu wese kana achinge abwerekwa muimba iyi yekutenda.
He becomes a child.
Anobva ava mwana.
Then the Holy Spirit follows this man.
Mweya mutsvene unobva watevera munhu.
Amen.
Amen.
Wherever you go,
kwese kwaunoenda,
this tutor is with you.
Mudzidzisi uyu anenge ainewe.
Whatever decision you take in life,
kunyange sarudzo dzipi dzaunotora muupenyu,
this tutor, the Holy Spirit, is with you.
Mudzidzisi uyu mweya mutsvene anenge ainewe.
Hallelujah.
Yes, sir.
You can say, ah, no, I'm alone here. I can do whatever I want.
Yes, you can
do. And
you
can progress.
Hallelujah. Amen.
But remember, he always posts to the Father.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Yes, sir.
Then the Holy Spirit follows this man and brings word to God how he progressing.
Zvino mweya mutsvene unotevera munhu uyu, otumira mashoko kuna Mwari ekubudirira kwaari kuita muupenyu wake.
Hallelujah.
Amen.
Now after this child became of age.
Zvino kana mwana uyu achinge abva zere.
Amen.
Amen.
Now he is still a child.
Zvino achingori mwana.
Amen.
Amen.
Muchingori brother, muchingori sister.
You're still a brother, you're still a sister.
Hallelujah.
Amen.
But if the child was reckless.
Asikana mwana uyu anga asine hanya.
It never paid attention. Inattention.
Asirikana kumboterera zvake.
Amen.
Amen.
And was not so interested in the Father's work.
Asirikana kumbofadzwa kana kutekenyedzwa nebasa rababa.
That child never became adopted to that family.
Mwana uyo haizogadzwa munzvimbo yake mumhuri.
But still remain a child.
Asi zvakadaro anenge angori mwana.
Amen.
Amen.
Hallelujah. But if he was a correct child,
asikana anga ari mwana chaiye,
a good child,
mwana akanaka,
and loved the work of his father.
Achida basa raba baba yake.
And was interested.
Uye anga achifadzwa.
And tried to do all he could to progress his father's work.
Achiedza nepose panogona kuti abudirire mubasa rababa vake.
Then the tutor brought that word to the father.
Zvino mudzidzisi aiunza shoko iroro kuna baba.
And there was what is called the blessing of the son.
Ipapo ndo panga paine painzi kugadzwa kwe mwanakoma.
Or as Paul gives it in Galatians.
Kana kuti sema taurirwo azvinoitwa na Paulo muvaGalatia.
Amen.
Amen.
The adoption.
Kunzi kugadzwa kwe mwanakoma panzvimbo.
That we was predestinated into the adoption.
Kuti takafano temerwa mukugadzwa
of children by Jesus Christ.
Kwevana na Ishe wedu Jesu Kristu.
The adoption.
Kugadzwa panzvimbo.
Amen.
Amen.
This only comes
izvi zvinongouya bedzi
when the report is showing that you have been a faithful child.
Kana nhoroondo yanga iri kutaura kuti uyu mwanakomana akatendeka.
Hallelujah.
Amen.
In the work or in the father's work.
Mubasa kana kuti mubasa rababa.
Or else we remain a child like a servant.
Kana kuti wongorambawo zvako ungori mwana mumba woita semuranda.
Amen.
Amen.
But why remain like a servant?
As say unombodirei kuti urambe uchiita semuranda.
Yet your father owns everything.
Ivo baba vako variwo muridzi wazvose.
Amen.
Amen.
Ndingashaya sei zviri zvababa. Ndingashaya sei zviri zvababa. Amen. Amen. I think we request that song at the end.
Vunga tichaimbirwa rweroro.
Hallelujah. Because your father owns everything.
Nokuda kwekuti baba vako ndoo muridzi wezvose.
Amen.
Amen.
So you should also in a position where you should also have what your father has.
Unofanira kusvikawo panzvimbo yekuti iwewe wavaona zvose zvina baba vako.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes sir.
Now the same son that was born into a family.
Zvino mwana komana mumwe chete anenge aberekwa mumhuri.
Could be adopted into the same family.
Aigona kugadzwa panzvimbo yake mumhuri iyomo semwana.
Or placed in the same family.
Kana kuti kuiswa mumhuri imwe cheteyo.
Or give a position in the family.
Kana kuti kupuwa nzvimbo mumhuri umu.
That he was born into.
Iyo yakaberekwa mairi.
Hallelujah.
Amen.
And I do believe that that is the work of the Holy Spirit today.
Uye ndinotenda kuti ndiro basa remweya mutsvene nhasi.
Among the church.
Pakati pekereke.
Amen.
Amen.
Is trying to place in the church positionally apostles.
Arikuedza kugadza panzvimbo mukereke va apostles.
Teachers.
Vadzidzisi.
Prophets.
Vaprofita.
And so forth.
Nezvimwe zvakadaro.
Amen.
Amen.
As we have seen many false alarms and so forth.
Sezva takaona kushambadzirwa kwenhema nezvimwe zvose zvakadaro.
Moving amongst the people.
Zvichifamba nekushambadzirwa pakati pevanhu.
Which only indicate that the real genuine adoption was at hand.
Zvinongoratidza pachena kuti kugadzwa kwechokwadi kwava panzvimbo.
Amen. I believe it.
Ndinozvitenda.
God is to place into the church.
Mwari vanofanira kugadza mukereke.
That is the business of God, not of men.
Iroro ibasa ramwari kwete remunhu.
Amen.
Amen.
So there is no man here.
Zvino hapana munhu pano.
But is the work of God.
As ibasa ramwari.
Hallelujah.
Amen.
Because the one who is working upon his people.
Nokuti uyo ari kushanda pamusoro pevanhu vake.
Is God.
Ndimwari.
Amen.
Amen.
I can do it on maybe on my family.
Izvozvo ndinogona kuzviita pamhuri yangu.
But not on this one.
Asi kwete apa.
It takes God himself.
Zvinotora Mwari pachake.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We need his hand in everything.
Tinoda ruoko rwake pane zvose.
Hallelujah.
Amen.
Now when this boy became of age.
Zvino kana mukomana uyu achinge abva zere.
And when he was ready then for his adoption.
Agadzirira zvino kugadzwa kwake panzvimbo.
And he had proved by the tutor.
Uye aisa pachena kuburikidza nemudzidzisi.
He had told the father that this boy was eligible.
Anenge ataurira baba kuti mukomana uyu akakodzera
for adoption.
Kuti agadzwe ake panzvimbo yake.
He was taken out into a public place.
Aiswa panzvimbo yekunze pachena.
Amen.
Amen.
And there he was robed.
Ipapo aipfekedzwa hanzu
with a robe, an honor robe.
Hanzu yeruremekedzo.
Perhaps purple.
Zvingada padainga vane ruvara rwepepo.
Or some color of reality.
Kana kuti rumwe mamwewo mavara anoratidza umambo.
And was set up.
Uye aigadzwa.
And the whole city, all the people around about.
Uye vanhu vose guta rose vakamukomberedza.
Amen.
Amen.
We are talking about the church.
Tutaura pamusoro pekereke.
Amen.
Amen.
We are talking about your life.
Tutaura pamusoro peupenyu hwako.
Amen. Kuti vanhu vanengati no musabata bata munhu.
People will be saying, please don't play around with this person.
Munhu waMwari.
This one is a man of God.
Amen.
Amen.
No, that one vachiona upenyu hwako.
Because they will be seeing your life.
Amen.
Amen.
Wherever you go, whatever you do.
Kwese kwaunoenda kana chii chaungaita.
People could quickly recognize that.
Vanhu vaikurumidza kucherechedza izvozvo.
Amen. Could know. Uyu ndi Mwari mumakumbo maviri ari kufamba.
They would say, no, this is God incarnate.
Amen. And they did it at Antioch.
Sezvakaita paAntioch.
Amen. When they said these are real Christians.
Pavakatoti I am a Christu chaiwo.
Amen.
Amen.
Because their life were like Christ.
Nokuti upenyu hwavo hwanga huri saKristu.
Amen. And they said these are Christians.
Ndovakatoti I am a Christian.
And the word Christian started going like that.
Shoko kana kuti chidawo chekunzi maKristu ndobva chatangira ipapo.
Hallelujah. Because they'd shown a life of Christ in them.
Nokuti vanga varatidza upenyu hwaKristu mavari.
Why can't you also do the same?
Tadii kuitawo zvimwe chete.
Amen.
Amen.
To show the life of Christ in our lives. Amen.
Kuratidza upenyu hwaKristu muupenyu hwedu.
In everything.
Pazvinhu zvose.
Amen.
Amen.
That one of these days.
Kuti rimwe ramazuvano.
The Holy Spirit.
Mweya mutsvene.
He won't bow down his head.
Haazotsikitsire pasi.
Amen. When he's supposed to stand with his chest out before the Father.
Panofana kunge akamira, dundundura akamira pamberi paMwari.
And say, Father, I've done everything.
Kuti baba ndakaita zvese.
This is a wonderful sister.
Hanzvadzi yakaishonakise.
There's no other sister like this.
Hapana mumwe mwanasikana wenyu akaita seuyu.
She can go wherever she wants to go.
Anogona kuenda chero kupi kwaanoda ake.
She can do whatever she wants to do.
Anogona kuita zvipi zvaari kuda kuita.
Nothing of this world will touch her.
Hapana kana kadiki kenyika ino kachamubata.
Amen. Because I've invested everything.
Nokuti ndakanyatsorongedzera ufumi hwese hweshoko mari.
Amen. As you have laid down before me.
Sezvamakandiraira.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Remember what happened to Job.
Rangarira zvakaitwa kuna Job.
God allowed it.
Mwari vakatozvitendera
kuti no imboenda uite zvaunoda naye.
Just go and taste him.
Amen.
Amen.
He knew.
I to ziva.
Could he had invested his life in Job.
Kuti vanga varongedza ufumi hweupenyu hwavo muna Job.
Amen. Hallelujah.
Amen.
But munango inda kuseri kusina ma brother and my sister achamuona.
But if somebody goes beyond elsewhere where there are no other Christians, you won't even find him.
Amen.
Amen.
It also tsaga kuti ari pai.
You actually look for that person. Where is he?
Amen. Uzomwana akanyura mune zvimwe zvinhu zvekuti munototora nguva kutakanura.
Then you see that person deep in muck and mud.
Amen. Porungo afunga kuti no zvinhu zviri kufamba maybe tichadaidzwa kuti kune cheshi yakutanga uko munhu atotanga zvimwe zvinhu zvoda kutakanura kubva pari.
When you'll be expecting that this brother has been taken to this place, probably will be called to baptize people there, a church would have started. Then you are called to pull him out of some mud.
Amen. Mari ngavatibatsire.
May God help us.
The truth is still available.
Mudzidzisi achiripo.
Amen.
Amen.
He's working night and day.
Ari kushanda siku nesikati.
He doesn't slumber.
Iyeye haadududziba.
Amen. He doesn't sleep.
Havati.
Amen. Always his eye is upon you.
Ziso rake rinogara rakati nanga newe.
Amen.
Amen.
Night and day his eye is upon you.
Siku nesikati. Ziso rake riri pauri.
Amen.
Amen.
Why is it like that?
Sei zvakadaro.
Amen. He's working upon you.
Ari kushanda newe.
He know one day.
Anoziva kuti rimwe ramazuva.
I must present this man, this woman before the Lord.
Kuti ndofanira kuzozivisa murume uyu kana mudzimai uyu pamberi paMwari.
I must present this church before the Lord.
Ndinofanira kuzivisa kereke iyi pamberi paMwari.
Amen.
Amen.
All this time I've been working night and day.
Nguva yese ndanga ndichishanda masikati neusiku.
Amen.
Amen.
Mari ngavati batsire.
May the Lord help us.
Now when he was placed in the family and given his position.
Zvinopai gazwa mumhuri yake obva apiwa nzvimbo yake.
Then that boy's name on the check was just as good as his father's name on the check.
Signature yemukomana uyu pa check ya baba zvanga zvakangofanana nekuti ndi baba vasaina.
Amen.
Amen.
How many were here on Sunday?
Vangani vanga vari pano muswe svondo.
Amen. When Brother Crosby was taken from Luke chapter 1, I think verse 38 or so.
Ava Crosby panga chitora kubva kuna Luke 1 kufunga 38 kana zvingadaro.
When he was talking about we must worship without fear.
Pavaiti tinofanira kunamata tisingatyi.
Amen. When you are like, when you become like your father. You can put your hands in the pocket. And you know you can command as your father did.
Amen.
Amen. But many times we cower.
Amen.
Yet you should worship him without fear.
Asi chaizvo tofanonge tichinamata tisingatyi.
Amen.
Amen.
Knowing that the Holy Spirit had been investing all that he had been laid before him.
Chiziva kuti mweya mutsvene wanga uchirongedza fuma yese iyi yanga yaiswa pamberi pake.
Amen. Into our lives.
Muupenyu hwedu.
Then we can stand before the devil.
Papo unogona kumira pamberi paSatan.
Amen.
Amen.
Uchiziva kuti it's him now speaking in you.
Knowing that it is God ari kutaura kubva mauri.
Now I believe that that is the time that the church has arrived at today.
Zvino ndinotenda kuti ndonguva yasvikwa nekereke nhasi uno.
Amen.
Amen.
Hallelujah. That the next great move in the church is for God.
Kuti kumwe kufamba kukuru mukereke ndekwa Mwari.
Amen.
Amen.
For we have seen the false alarms.
Nokuti takaona kushambadzwa kwenhema.
But now,
asi zvino,
God will place in his church correctly.
Asi zvino Mwari vachaisa chaizvo chaizvo panzvimbo. Mukereke yavo.
Apostles.
Vaapostora.
Prophets.
Vaprofita.
Teachers.
Vadzidzisi.
Evangelists.
Vavhangeri.
Hallelujah.
Amen.
Not man made. Seminary begotten, but God will place it into the church.
Kwete zvinhu zvakagadzirwa nevanhu kuma seminary asi izvo avo vachaiswa naMwari mukereke yake.
Hallelujah.
Amen.
Not theology.
Kwete zvedzidzo yeBhaibheri.
Run over and overnight, but God will place in the church.
Kwete zvedzidzo yeBhaibheri zvinongoitwa usiku hose asi izvo zvichaiswa naMwari mukereke yake.
Amen.
Amen.
Because it's himself who is working upon the church.
Nokuti ndiye pachake iye Mwari ari kushanda pakereke yake.
Amen. And God has chosen, as the Holy Ghost has tutored his church.
Uye Mwari vakasarudza sekudzidziswa kwakaitwa nemweya mutsvene mukereke yavo.
And raised it up.
Akaikudza.
And in there God will adopt into his position, his son.
Uye ipapo Mwari vachagadza vanakomana vavo panzvimbo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
It's God who's working upon your life.
Ndimwari ari kushanda neupenyu hwako.
Amen.
Amen.
Because you know there's a day coming.
Nokuti vanoziva kuti pane zuva riri kuuya.
Amen.
Amen.
Where is going to present himself?
Pavacha zivisa iwo pachao.
Amen.
Amen.
He will present the church to himself.
Vacha zivisira iwo pachao kereke.
Without spot.
Isina gwapa.
Without any blemish.
Isina kana chimwe
chinopomerwa. Or anything of this world.
Kana chimwe chinhu chenyika ino.
Hallelujah.
Amen.
There's no man who can do that.
Hapana mumwe munhu anogona kuzviita izvi.
But it's only God who can do that.
Ndimwari bedzi vanogona kuzviita.
Amen.
Amen.
It's God who can only do that.
Ndimwari bedzi vanogona kuzviita.
Hallelujah.
Amen.
Mwari ngatibatsire manheru
ano. May the Lord help us tonight.
Amen.
Amen.
If you really believe that we have a tutor in our day.
Kana tichinyatsotenda kuti tine mudzidzisi muzuva redu.
Amen.
Amen.
Who's working upon our lives.
Ari kushanda neupenyu hwedu.
Amen.
Amen.
We must learn.
Tinofanira kudzidza.
And we must take whatever the tutor is telling us.
Tinofanira kutora zvose zvingava zvipi zvatiri kuudzwa nemudzidzisi.
Amen.
Amen.
Because on that day,
nokuti pazuva iro,
you should also happy.
Iwe unofanira kunge uri munhu ari kufarawo zvakare.
To know that you are no longer equal with the servant.
Ziva kuti handichaenzaniswe nemuranda.
But now I am an heir with my father.
Asi zvino ndamudyi pamwe chete naMwari wenhaka.
Hallelujah.
Amen.
How many believe and desire that?
Vangani vanotenda nekushuvira izvozvo.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
It's not a man who can do that.
Hazi munhu anogona kuzviita.
But it's God.
NdiMwari.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
Amen. Because ndo vakasiya chigaro chavo.
He is the one that left his throne
for your sake.
Nekuda kwako.
And he died for you on the cross of Calvary.
Vakakufira iwe pamuchinjiko Calvary.
Amen. Like a man who can also die for his wife.
Semurume anogona kuti haini ndofira mudzimai wangu.
If
you want to see how a man is bold, just go and provoke his wife.
Amen.
Amen.
Kana ufunga tuwakareba strika, unuzuna tia kunyanga ari mupupi, unuzuna tukuna taka inzana mpapu.
Even if you thought you were a giant and you thought you was so short, when you just do that, then you know that he is even taller than you.
Amen. I like what Bram used to say. I'm feeling that my double size, my size.
And nufara zvai wanzotaurwa na brother Pimo kuti ndirikunzwa zvakapetwa kaviri size yemutumbi wangu.
Amen.
Amen.
Unenge wanzwa kuti no, handinganzarwe ini.
You actually come to a point to say, no, not me.
Amen. Mwari vanozvikwanisa mukati mupenyu wako.
God is well able to do it in your life.
Amen.
Amen.
He's there for you.
Varipo nekuda kwako.
Hallelujah.
Amen.
Ndosaka vakatosiya chigaro chavo.
This is why he left his throne.
Vakauya mukati mupenyu wedu.
And he came into the inside of our lives.
Hallelujah.
Amen.
Tisumuke nesoka dzedu.
We stand to our feet.
I don't know if you can sing that song.